chikozi chikupurira muchitonyara nene munzira chaimo waindipurira kandisira fenzi uweka wakaipfirira chiti tiri murudo iwe ndega ndichikufirira
ziva 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 ndaizviziva iwe ziva 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 uchandichiva ziva 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 ndaizviziva iwe ziva ziva unondichiva nerimwe ramazuva
aita kundichamba kundisiya ndichishamba kundiramba ndichikukuda paya paivakandisvipa Sika dok
amuna shomakaona kudo ipo furaka zona
hamadzake dzai munyengera ngepe kutanga ndotsaka munyengera hamadzake dzai mpurira padzaitaura aitsterera zvandairamba nezvimoto kusaziva kumberi kune keke zvandairambira mungoro kusaziva kumberi kune ndege
ziva 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 ndaizviziva iwe ziva 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 uchandichiva
Yet boy.